I think zviri kuoneka pane zviri kuitika mumusangano wejano PF ndezvekuti iboka risina kubatana sekuziya kwatairiita kumashure, asi iboka rave netupatupatu. Tinoona kuti mune mane tumagroupings twakasiyana siyana, tumwe tuchiridwa navamunangagwe, kamwe kachiridwa nafirst lady. Tikaonawo isu president zvavanga vari kutaura pavadresa vasati vapinda mupolitibiro, tinoona isu kuti vateera divi remukadzi wavo, sekuti vanga vari kutaura ivo kuti pane madzimai akanga ari kunzi ivo asauye kumusangano washeedzerwa uyu wanga uri kuitwa nhasi pazanopiyeetkotas before politibiro. Vangadi vataura ivo kuti vashande vachiongorora nyaya iyi yekuti vanhu vanga vari kuti madzimai asauye vanga vari kuti zviitirei, saka tinoona tikuti vasatora matani. Asi tinongoonawo isu kuti vamugabe zvavo ofisiari panyaya yemafaction emuzano PF, nekuti tinoona kuti vanoti vakambodibate chiboka ichi vochicheta vakaona ichi change chichiita songe chavatonyora vochibata zvakare, havasi kunyanyobuda pachena kuti zviri kufamba sei. Asi muzuva ranhasi vanyanyorereka kuG4.
Asi tichitarisawo zvanga zvichitaurwa nezvavamunangagwa, mungati zvinovasiya vave papi pachidokwadokwa chavo chekuda kuti vazotore chigaro chavamugabeji?
Vamunangagwa zvichavatinetei maonero andiri kuzvita, nekuti iko zvino chanyanyaonesa ndechekuti vamunangagwa vakanyonyarara vari kutaurirwa nevamwe, hatisi kunyanyonzwa pozisheni yavo maringe nenyaya yemafakshoni aripo. Toonawo isu kuti vanenge vari kunyanya kufurema kunzi ivo vanenge vaakutoda kutora masimba ishe achiri mupenyu, sekuti tinoziva isiri pamugabe wakatabuda pachena kuti ivo havasi kuzobva pachigaro kusvika mukufa. Saka vamunangagwa zvichavatinetei, nekuti tiri kuona isu kuti Women's League ichichungamirirwa naamai Grace Mugabe iri kumobhilaiza zvakanyanya, isiri kuungirirana nenyaya iyoyi yekuti vamunangagwa vange vachitora chigaro mushure mekunge vamugabe vafa kana kuti vasisiri pabasa.